kutoka mtira shukuru tanuratorwa ne sangano re MCA state rekuti patange panyatsaitwa ongororo netsvakurudzo iyo yavari kuti panomba iyo yakatarisirwa kuti izinge ichibayiwa vana vari makore ari pakati pe14 ne17. Nekuda kwekuti ava vana vadiki uye mitezo yavo inenge yakatosiyana nevanhu vakuru.
Tinoona kuti vana ivava vane makore ari pakati pe14 ne19 vana vari pasi pezera ringanzi pamutemo vanozvimirira. Zvii zvinenge zvichizotarisirwa kuitwa kuti vange vachipinda muzvirongwa izvozvo?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti apo panezenge pachiitwa matrials iwawo vabereki kana kuti vaya vanogara kana nekuchengeta vana vadupi vavo vange vachipihwa mukana wekupa mvumo yavo iye yatinoti consent kuti vana vavo vange vachipindawo matrials iwawo. Zvinezenge zvichitarisirawo futi zvekare kuti pachazenge paakuitwa rollout yekubaya vana vese muzvikoro vemazera iwavo e14 to 17 years, vabereki zvekare vanezenge vachipihwawo mukana wekupawo mvumo kana kuti iyo consent. Nekuda kwekuti pakazowana chinozoitika aya atingati maadvest side effect, vabereki vanenge vakapa kare mvumo kuti vana vavo vange vachibayiwa nhomba iyoyo.
Asi munoona here vabereki vachizopa mvumo yekuti vana vavo vange vachishandiswa mukutsvaka ongororo iyoyo yekuti mushonga unoshanda sei?
Zvinhu zvatinenge zvichitapukira zvamuchose nekuda kwekuti Zimbabwe haisiriyo nyika chete inenge yatanga kubaya vana vezera iroro, nekuda kwekuti tiri kutoona zvikutoitika kune dzimwe nyika dzakaita sanaamerica nedzimwe dzakadaro dzakatotangawo kubaya vana vadu. Sezvo mabhariesi ariko mazuva ano nyanya iwavo ana Delta ari kuonekwa achikurirawo zvikare nemunguva kutouraya ivo vana vaduki vavo. Avo mazuva atanga chirwere checovid-19 vainge vachizivo vane kudzivirirwa nekuda kwekuti masoja avo emiri anenge akatisinei kudarika evanhu vakuru. Asi senyika yezimbabwe ngatiwanewo kakudzidza kubva zvikwari zvaitwawo kune dzimwe nyika kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichikurumidza sezvanagoreva zviya kuti takutotyirawo ivo vana vemazera madiki vava, sezvo zviri kuonekwa kuti mavhariesi ariko mazuva anoi covid-19 ane ukasha.